Amai Mugabe vanoti zvino vachingurudza kuti utungamiriri weZANU PF nevamwe vakawana minda panguva yekugoverwa kweivhu kuvatema vakawana minda yakakurisa iyo vasiri kukwanisa kushandisa kupedza nzara yakatarisana nenyika. Vatiwo mutungamiriri wenyika Robert Mugabe vari kushorwa nenyaya iyi. Amai Mugabe vati panofanirwa kuitwa ongororo yekuona mashandisirwo ari kuitwa minda iyi nechimbi chimbi.
Mamasi mudandana eminda bata havazoishandisa. Ini ndicharamba ndichienderera mberi ndichitaura kuti kunofanirwa kuitwa land audit kuona kuti vakapiwa minda muri kuishandisa here sekutarisirwa kuri kukuita hurumende yenyu. Kana munhu asiri kushandisa munda zvakanaka, munhu iyeye hatingati ngaatorerwe wese, nokutiwo munhu wanodawo pekugara asi ngapadimburwe, nokuti pamwe pakakurisa zvokuti munhu
Amai Mugabe vatsiura nhengo dzeZANU PF dziri kuita mabasa ekupatsanura bato iri. Vati kudhonzerana nekuda masimba kuri kudzorera basa shure remusangano uyu.
Kune vamwe vanhu vopasi pasi vanongoita zvefactionalism pasi navo, nokuti muri kudhivhaidha musangano. Ndiri kuona kuti vanhu vari kugumbuka, vari kuzviita. Muzvione response panatanga kutaura zvefactionalism kuti yakamira sei. It means something. Vanhu havasi kuzvida. You stop it.
Mudzimai wemutungamiriri wenyika ati vose vari kuita izvi vanofanirwa kuzvirega nekuchimbidza vasati vapinda muna taisireva.
Tikati honai kuMDCT, MDCM, MDCN, MDCS, MDC zvicha splita kusvika maalphabet ese apera. Ii vachisplita kudaro isusu tichinova ndima. Iye zvino honai hakuna constituency yatisina kutora back. Tiri kuda kutora come 2018, nokuti ipati yerudzi inoti kana kuine by election we boycott. Tinovanhu tinokuda kufaita totora zvedu isu ZANU PF. Saka izvino tiri pakanaka, tine upper hand and we must take advantage of that.
Amai Mugabe vanoti havadi kuti ZANU PF ipatsanurane kusvika pachidanho cheMDCT yavati yave nezvipuka zvakawanda. Pamusangano wanhasi Amai Mugabe vagovera matarakita masere kuvarimi vekunyanyadzi Chakohwa uye veKesho Valley kuti vavandudze mabasa avo. Amai Mugabe vatizve havadi kuti varimi vabhadhariswe magesi asati ashandiswa zviya zvemaprepaid meters, vakati kuita uku kunokanganisa mabasa evarimi. Amai Eliza Mutema mumwe wevange vari pamusangano wanhasi. Amai Mutema vanoti vafara nematarakita agoverwa chikwata chevarimi veKesho Valley sezvo zvichizopa kuti zvirerutse mabasa avo. Matarakita aya achange achizobhadharwa nevarimi ava zvishoma nezvishoma.
Ndafara maningi nokuti tiri vanhu vakapuwe mahekita edu, asi kurima kwetanga tiri kuita zvanga zviri kutinetsa nokuti ng'ombe dziri kufa nenzara, saka taizononoka kurima. Ndafara zvisikaiti zvaita mai zvekutipe matarakita.
Imwe nhengo yeZANU PF kuchimanimani amai Priska Muchine Ripi vanoti kuuya kwaamai Mugabe kwapa kuti musangano weZANU PF wange woita zinyekenyeke ubatane.
Simbisa tanga tiri vanhu vanga vasikachazivi kuti todini, nokuti president wakapesera kuuya kuno muna 80 something. Saka kuka kuchibva vanhu vari kubva wakadai ndimai kana kuti president wakauya kuno kumusangano wedu unoramba wakadini wakagwinya. Nditi ei ma waita hawo, ini ndiri kubva kufara panika pamatrakita. Tiri kufara neivhiro wakatipa tichichiona matrakita aya. Tirofunga tichabudirira mwanangu.
Asi imwe nhengo yemusangano uyo iyo yaramba kudomwa nezita inoti vechidiki vari kusarira munyaya yekuwana tsigiro kunyanya vekumaruwa kuzvirongwa zvinoitwa nebato iri.
Yakanaka. The only thing chinongodiwa kandechevanhu vanotitungamirira kuti varongeke vaone kuti muZimbabwe makarwiwa hondo. MuZimbabwe hamufaniri kudyiwa nemunhu wani. MuZimbabwe munofanira kudyiwa nemunhu wese. Kana tiri warimi ngatishandise ivhu redu zviri ikwali. Ende uye isu tiri mayouth tinodawo kubudirira. Takatakabata mabhana etata takabata apa, pana kana bhana rasimudzwa. Mabhana ndeye mayouth iwayo. Tinoita maprogramu zekuti tizvishandire, asi tinodawo kuti mutungamiriri wa President Robert Mugabe ari mai anotibikira ataurawo newatungamiriri kuti ipaiwo ma small skills mari yekuti wazvishandire
pamusangano wanhasi pange paine mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela mboko mukuru anoona nezvekufambiswa kwevabasa vasevhi akasuku here gurukota rinomirira Manikaland Muzvare Mandichimene makurukota ehurumende yakasiyana siyana vamiri veparamende uye nemadzishe edonho remanikaland ndakamirira studio 7 kwamutambara ndini Lweda Moyo.